Kunyange hazvo vabvo varamba kutaura nevatori venhau mushure mumusangano uyu, mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vati vaudza vabvo nechikwata chavo kuti hurumende inoita zvinhu zvayo zvese pachena, ndosaka vakakokwa kuzozvionera pamhuno sefodya. VaMudenda vati vaziya zviri kuitwa neparamende mukushandura mitemo inoona nezvesarudzo neupfumi. VaMudenda vati vabvo nechikwata chavo vange vachidawo kuziva zviri kuitwa neparamende mukuona kuti zvakataurwa nemushande commission pamwe nemasangano nenyika dzakauya kuzoongorora sarudzo zvatevedzwa here.
Tavataurira zviri kuitwa neparamend pamutemo wemaelections, mutemo wokuongorora kuti upfumi hwenyika uenderere mberi, vafara chaizvo and vativo kuti vape mitemo yataita including mitemo Maintenance of Order Act. Tati tichavapa, ticharamba tichavapa mitemo yese inonangana ne economic and political reform.
Asi vaMudenda vati hapana zvataurwa panyaya dzekupambwa kuri kuitwa vanhu munyika. Vavo avo vari munyika kwemazuva gumi vachasangana nemakurukota ehurumende pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira akawanda munzvimbo zhinji munyika. Sachigaro wesangano reChurches and Civic Society Forum, Reverend Angliston Sivanda, vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavavo kwakakosha chose sezvo kuchaburitsa pachena zvese zviri kuitika munyika. Vati vanovimba kuti masangano ese achawana mukana wekutaura navavo.
Tinovimba kuti vachawana iwo mukana wekuti vanzwe chokwadi chaicho chaicho chaicho. Tiri kunzwa kuti vanhu vari kuabductwa, ndevanani vari kuabducta vanhu, ndevanani vari kuabductiwa, uye chikonzero chekuabducta kwadhokota ndechii.
Asi vamwe vakaita semukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hapana zvizhinji zvavanotarisira kubva parwendo rwavabvo. VaRuhanya vati pane dzimwe nhumwa dzeUN dzakamboshanya munyika panguva yamuramba tsvina asi hapana chakashanduka.
So chinodiwa neUnited Nations nana SADC nana EU kutora masteps against vanhu vanotyiwa kodzero dzevanhu ndokuti varegerere, nokuti chinoita kuti kodzero dzevanhu dzirambe dzichichorwa inyaya yekuti hapana munhu anoitwa hold to account. Tarirai vaMugabe nhasi, vaMugabe vaenda mugrave nematrocities nemhosva dzavo. So vese vana Munangagwa nevamwe vese vanongoti tinoenda mugrave, hapana munhu anombotibata. Ndozvinoita kuti vasadii, vasarega kutyorwa kwekodzero, because hapana anoti accountable to anyone.
Vabvo vari munyika mushure mokukokwa nehurumende kuti vazoongorora kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nezvimwe. Vange vakamirira bazi rezvemutemo pamusangano wanhasi vati vabvo ndivo chete panyanzvi nhanhatu dzinoona zvakasiyana-siyana muUN dzakakokwa nehurumende kuti dzizoona kuti zvinhu zvakamira sei munyika. Vabvo nechikwata chavo vari munyika panguva iyo vana chiremba nanamukoti vari kuramwa mabasa vachiratidza kusafara nekupambwa kwakaita vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Vashandi vemuzvipatara ava vari kuti vachadzokera kubasa kana Dr. Magombei vawanikwa vari vapenyu. Hurumende inoti iri kushushikana nekupambwa kwakaitwa Dr. Magombei panguva iyo nhumwa dzeUN dziri muZimbabwe. Kurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasusiso moyo vakaudza vatori venhau kuti kupambwa kwaDr. Magombei kunogona kunge kwakaitwa nevamwe vanhu vasiri muhurumende vaine chinangwa chekusvibisa chimiro chehurumende yava Emerson Munangagwa. Asi mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti ibasa rehurumende kuona kuti yaferefeta zvakadzama kuitira kuti vakapamba Dr. Magombei vamiswe pamberi pematare edzimhosva vachitongwa nenyaya dzekutyora mitemo yenyika pamwe nekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.